Vagari ava vanoti tanga sondo rino vari kutambira mashoko munare dzavo anonzi ari kubva kutungamiriri webato reZANU-PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanharembozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samusare Poshia Muza wekuchisheshe vanoti vechidiki veZANU-PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panharembozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Inini ndiri mumwe akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Ari kufambawo achichidzirawo vanhu kune dzimwe nzvimbo vari kutotaurawo kuti tiri kutrekenwa nenyaya dzemameseji iwaya kuti izvoni purezidendi vanenge vachikuonai maererano nemaitiro amunenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wekwaBhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwaGutu kwaBhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna purezidendi akatumirwa vanhu matext meseji. Saka vechidiki veZANU-PF vari kufamba mumaraini dodo vachititi zvinozvivhundusira vabereki vachichidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese purezidendi vane nhamba dzenyu mazvona voterai zii ZANU-PF tinokubatai after malezo tinenge titoziva nepamuchavhotera posa.
Vamwewo vanoti kushandisa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vano vemugaro womampanda wana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato reZANU-PF iro ravasingatsigiri.
Nguva inozve tasangana zvine mameseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zveZANU-PF ndinototya kuti zvinofoni iyo iyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodawo kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chipi zvacho chinoitwa neZANU-PF.
Asi mutauriri weboka revechidiki muZANU-PF mumasvingo vachausungana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vaMunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media. Asi social media chii chinogona kungogadzirwa nemunhu? Ini pate zvangu ndinogona kudogadzira screenshot ine mutungamiriri webato vaNelson Chamisa vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe kana kudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiriri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruva vachiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panharembozha dzevanhu pasina kuwirirana. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaArchibald Madhidha vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nebato riri kutonga.
Vagari vekwaGutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU-PF vari mutungamiriri wenyika vaMunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini, Godfrey Mutimba.